Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 16 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisa kushandisa masaisai eintanet
kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare nyika yose takatopedza makanzura maMP kwese tava nawo
Bato rinopikisa re-Triple C rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisira kushandisa masaisai eintanet. Vamunangagwa vataura mashoko aya pavavhura zviri pamutemo dare reparamende yevechidiki rechikamu makumi matatu nechimwe nhasi muHarare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vamunangagwa vazvirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura neStudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudari reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School Tatenda Chiwoza ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro North, vana vazhinji vakabatsirikana neprogram inonzi Lab, zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro North malab aveko, makompyuta aveko, asi zvinonetsa ndezvekuti havana indaneti. Kunyange vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuiteerera mwedzi nemwedzi.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende yevechidiki Perseverance Chikati anodzidza paSt Matthias Tonzo High School auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu ine munyu. Kurangwa kwevana vane misikanzwa kwatsinirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Mutero uyo anodzidza pamuti usina zita High School kubwera.
Vana vane misikanzwa vanofanira kuroorwa. asi marohwerwo atisi kuti torai mupfini kana kuti kunai danja muroho ndo zvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro chikoro chimwe nechimwe chinofanikiswe disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoro wakafanira unofanira kunyorwa muhurumende.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe vachakavafira zhou vanoti kunyange zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka muromo hauzarirwi nerwizi.
75% yezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira mumainfrastructure isina kunaka kana tingati pasi pomuti mudzimba dzohusva kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekeshera kweICT muZimbabwe mese tinoda kuti vana vange vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council Maud Chifamba anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Indaneti yave yakakosha mukudzidza kwevana chaiko kumakala vanoita vanoizvisesha paindaneti. Saka ivo zvino upimu yatira nhasi indaneti tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paindaneti asi vainge iri sei vange vachikwanisa kuti vakasvika vachiita zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi wachivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mukupera kwesvondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekushara nhengo dzicharimirira musarudzo dzegore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakatopedza kare urongwa uhu matunhu mamwe wose enyika uye mangwana vanenge vachipeta chirongwa ichi mudunhu reHarare. Izvi zviri kuuya wapo matare ekutambira mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino ari kugara munyika yose nechitatu chinouya unove musi wa21 Chivabvu. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura maMP kwese tava nawo. Muchavona panomination kuti kwese mawadzi ese ari 1970 Triple C changa kamirira kwese ikoko.
Tiri kunzwawo paine kunyunyuta kuti utungamiri huri kupindira pakusarudza vanhu vachamirira bato huchisendeka parutivi vakadomwa nevagari kuti vavamirire. Munoti ine nyaya iyi?
Nyaya yemakandidhetsi. Makandidhetsi edu akabva kuvanhu uye vanhu vagere kumawadzi, vagere kumafarms, vagere kumareserva kumaruwa ndo vanoti uyu ndiye anokodzera kuti akanzura wedu, uyu ndiye anokodzera kuti anga achiita MP wedu. Vanhu ivavo ndo vane simba rokusarudza rokudoma kuti ava ndo vanofanira kutimiririra munzvimbo dzatigere. Nokuda kwaizvozvo makandidhetsi edu anozikamwa nyika yose nekuti vamiririri ava vanobva kuvanhu vavanenge vagere navo munharaunda. Hapana mumiririri anoitwa impost. Nekudawo kuti macitizens ndivo vane efe, ndivo vanosarudza munhu vanoda, ndivo vanoti uyu anokodzera kuti anga achitimiririra. Kwedu kuTriple C hakugadzwi vanoda, kunogadzwa vanodiwa nevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Organization of Associations Residence Trust rinoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki ratekeshera nenyika uye nhasi raparura chirongwa chekubatsira vechidiki vane dambudziko iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi mumusha weGlenview muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vaShavha Chikomba vati dambudziko rokushandisa zvinodhaka rakura munyika semamwe matambudziko akaita seuori nekushayikwa kwemvura nemagetsi. asi vati dambudziko iri vanogona kurigadzirisa.
Chinangwa chedu isu takasana nawo drug abuse kuda kuti tikwanise kubatsira vanana ava mayouth kuti vasiye zvinodhaka, notingobatsira chete uye kuti tivatsvagire zvekunge vachiita.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi, amai Ruiza Maposa vati dambudziko iri radzika midzi mumba mavo zvekuti havachina mufaro.
Ndinosangana nedambudziko iri zvakanyanya kune mwana wangu mukomana anoti iye. Mwana uyu ndinomuda zvikuru, asi zvaanondiitira zvinondinetsa mukurarama kwangu. Ndiye wandakatarisira kuti ndiye amudiki, anogona kusarawo pamba, asi zvino zvaakundiitira kwandiri zvandichinjira. Ende pfungwa dzangu dzarasika, uyezve ndine chirwere chemwoyo chakabva chanyanya nezvaanondiitira mwana mukomana.
Vanoti musangano wanhasi wavabatsira uye vave kuziva kuti vobatsirikana sei.
Zvino ndakati ndikuramba ndichimuropotera mumapurisa achidzoka, andoramba achiita mapurisa ndoita sei? Zvikanemwe mupurisa madii kuenda kuprotection odhamubhomudzinga. Baba wacho akati kwamudzinga akagara mustriti anoitoita west. Zvino tiri kumbomutarisa kuti ndione kuti ari kuita sei, asi akungotaura kunge akurasika njere. Ini ndobva ndabuda kazi ndosiya zvakadaro.
Vachitaurawo pamusangano uyu vange vakamirira chikamu chemapurisa eZimbabwe Republic Police chinoona nezvekurwisana nezvinodhaka cheZRP Drugs and Narcotics, Detective Sergeant Netikundi Zeza vati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ranetsa pasi rese, uye muZimbabwe vana vechidiki vane makore ari pasi pemanomwe vave kushandisa zvinodhaka izvi. Vati zvinodhaka izvi zvinokanganisa pfungwa, utano neramangwana revana, uye zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana havashandise zvinodhaka.
Vabereki, mukanzwa kuti mwana akuenda kupati, zivai kuti pati yacho yakamira sei. Kuna nani, ndiana organizer, iri kuitirwa panzvimbo yakaita sei? Nekuti vana vanoenda kumavhusi pati uchinzi mwana aenda kuchechera pati.
Vaendera mberi vachiti chinorwadza ndechekuti vanhu vakuru ndivo vari kutengesa zvinodhaka izvi pamwe nekupa vana dzimba dzekuti vaitire misikanzwa. Vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa vese vanoshandisa kana kutengesa zvinodhaka, vachiti basa reZimbabwe Republic Police kuchengetedza zvizvarwa zvese zvenyika.
Kana nini uchiparadza vanhu vedu vaZimbabwe nyika yedu yamangwana through the abuse of drugs. Mutemo kati munhu yenge asuka kutinosunga.
Detective Kundizeza vakurudzira veruzhinji kuti vatsvage mari nenzira dzakanaka kwete kutengesa zvinodhaka. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinonyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, mutoriro, heroin, mishonga yechikosoro yakaita sebroccoli syrup pamwe nemishonga yekuchenesa ganda kana kuti skin lighteners. Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika rinonzi rinogona kunge riri kukonzerwa nekuwedzera kweurombo nekushomeka kwemikana yezveupfumi. Vechidiki vakawanda munyika vanonzi vave kupinda mudambudziko iri vachitsvaga zvisimudzira munguva dzekuoma kwezvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Gurukota runana nezvemuhofisi yemutungamiri wenyika yeBotswana Vakabo Morengi vati mashoko eruvengo anokonzeresa mhirizhonga uye anofanirwa kuraswa. Mashoko aya atambirwa nemufaro mukuru nezvizvaro zveZimbabwe zviri munyika iyi, izvo zvati zvinotarisira kuti zvichabatsirwa kuti zvinge zvisingashungurudzwi nezvizvaro zveBotswana. Mutori wedu enhaushingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apa mhemberero dzekucherechedza zuva rekupikisa kutaura kune ruvengo reInternational Day for Countering Hate Speech iro riri kuone musvesvondo, vamurwaimwe vati mashoko eruvengo anokonzeresa mvongamupopoto. Vati vagari venyika iyi vakafanira kuona vabva kuro sevanhu vari kuita basa guru mukukudza upfumi hwenyika yeBotswana, kwete kuti vari kuvatorera mabasa.
And to endear them
Takafanira kudzidzisa vana vedu rukudzo nekugarisana nevamwe zvakanaka zvisinei nekuti vavagere navo vanobva kupi. Vamwe vakazarirwa vari vechirudzi chechichena, kwotiwo vamwe izvi zvizvarwa zvemuZimbabwe nezveGhana. Hapana akasarudza kuti anoda kuzvarwa ari werudzi rupi, asi vagari vanoona zvakakodzera kudaidza vabva kure vachiti vabva kure. Hazvina kunaka uye takafanira kuona kuti pangagadziriswa sei.
Vaenderera mberi vachikurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekunyomba kana kuzvidza vabva kure, kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe nekuvadaidza nemazita ekuti makwerekwere. Mashoko avamurwa inyu aya agamuchirwa nekutenda nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika yevavakidzani iyi. Vachaso munyengeterwa avo vanorarama nechamuka inyama vari muguta reFrancistown vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende yenyika yeBotswana inoda runyararo kana zvichienzaniswa neSouth Africa.
Hurumende yeSouth Africa haikwanisi kubudira vagari vayo pachokwadi. Kunyika yana seBotswana kuzoda kuona inobudira vagari vayo kuti ngatigadzirane zvakanaka. Kana anobva out anobva kupi tese tinongova chi tinongova vaAfrican woibva South Africa manje vanhu vane mari dzatingabvumiri izvozvo. Lazi government yacho haikwanisi kuibudira vagari vayo kuti garifanamo zvakadai 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 alipi kana pane munhu akaita samalema izvi ndizvo zvinhu things can change.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvokugadzira musoro muguta reFrancistown zvare Charity Hungwe vatidai mashoko avamurwa ingapinda munzeve dzevagari venyika iyi zvikuru avo vanoita zvokuruka bvudzi nekugadzirawo misoro.
Hatinyatsourirana zvakanaka handiti because this is three ma foreigners havanyatsotibata zvakanaka vanotivatorera mabasa. Vamwe vanoshandisa mashoko ekunyomba vanoshandisa mashoko.
Vachitsigira mashoko amuzvare Hungwe vaThomas Masuka vanoita zvokusona vanoti mazita ekuzvidza aya anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvionekwe semhuka munyika iyi.
Tinotomufarira nokuti unenge uchititaridzawo kuti tiri vanhu, titabatana sokuti hatisiri vanhu wekuti havaidzimhuka idzi havanhu. Saka kana uchiti sapotawo kuti musati makwerekwere tinonzwawo zvakanaka kuti munhu anenge ari munhu wakanaka kwetiri.
Aufa Muchemwa uya nemakore gumi nemanomwe achibva kwamurehwa uya achiita zvokutengesa mushonga unorama pete nemakonzo mumigwagwa yeKhaburoni audza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kuti yegadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vagare pasi.
Mari chaivaso neti mukatasa muZimbabwe mari one haisugurese handizoriri mabhoni makanzwa chadhola chairo remiesere tanga rapa raunzi 400 ranoronzera kuenda mutasa degeta mari one inonzi inde muZimbabwe hazvinoenda mutana habudibudi zvazvo.
Gwaro rakaburitswa rebazi rezimusets mwedzi mishoma yadarika rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Zuva reInternational Day for Countering Hate Speech gore rino riri kucherechedzwa musi wesvondo chivabvu 18 uye zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly kuitira kumisa kushandiswa kwamashoko anokonzeresa ruvengo. UN inoti mashoko anokonzera ruvengo ndanyo yekutaura kana kunyora achirwisa kana kupatsanura vanhu kana chikwata zvine chekuita nechitendero, rudzi, dzinza, ruvara rweganda, kuti munhurume here kana kuti munhukadzi kana zvimwe zvinonanga munhu zvichikonzera ruvengo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevanhu vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kana kuti Federal Grand Jury chapomera muto weUS National Guard Jack Teixeira ane makore makumi maviri nerimwe kana kuti 21 mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo magwaro ehustori hwechiuto epamusoro akavandika achaisa padande mutande. Vanhu vapfumbamwe vasungwa muGreece nekuvekwawo nechekuita nekunyura kwechikepe kumahombekombe kwekumchamhembe kwenyika iyi nechitatu izvo zvakauraya vanhu makumi manomwe nevasere. Vagari vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana emumaruwa munyika vanoti havasi kufara nemitongo iri kupiwa kana kudzikwa nematare emamwe masabhuku, masadunhu kana kuti machinda pamwe nemadzimambo kune vanenge vabatwa vaine mhosva mumatare aya. Vagari vanoti vakawanda vevatungamiri venharaunda dzavo vave kuita zveunyire. Nonorai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumasiri kufara nemitongo iyi ndivare mijogarwe vekumakonde kumashonari ndiwezi. Vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde.
Mitongo iri kupiwa nana madzimambo ndeyekutenga chaiko. Ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi waNovemba. Nebasa reizvo. Hurumende inofanira kupindira munyaya dzematare ana mambo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remashonari East vaGilbert Masango avanoti mamwe masabhuku ave neudyire vachiti vakabhadhariswa. Dariswa masaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda uri muvakidzani wavo panzvimbo diki diki. Vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzi nderasabhuku. Vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvirimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kushevedzerwa nemasabhuku, masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda. Ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi? Mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west uye vari nhengo yechiefs council mambongezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa.
Mitongo yedu yechivanhu haina payakanyorwa ndochimwe chokwadi chekutanga.
Mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti emhere. Mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu unofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari.
Kana pamucha pakasiyiwa munhu anounza mhere, mhere haisi yasabhuku ndeya mambo, ihuku. Huku anomedzwa huku chachezi, sabhuku ndeya anosvitswa hake mudhamu. Mambo vanokana zvatero vaziva vanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko kutengesa chikafu nene.
Mambo Katiza Gombo vekwaZvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare.
Mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika pamberi inonzi yakunzi 40 judgment. Munhu atongwa asipo 1 aramba kuuya kudare akura dare iroro. Right, kana asora dare hapana munhu achapikisana nezviri kudiwa nemumhana.
Mambo Clemens Nembire vekumashonaland central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika.
Sabhuku basa rake nderokusura, haana mvumo yekuti anoita ishu out masamoni ugadzika munhu womutonga nokuti haana setifiketi yokutonga.
Mambo Nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete.
Tinenge tichiti kana vatyora mirayiro isingapfuuri mhosva dzibatire nei sabhuku anongota chindibatirawo pahuku kana huku haagumirwe kana kutotisvika pambudzi chaipo, haana murango wokuti anga angachaje mbudzi.
Mumwe sabhuku wekuhurungwe kumashonaland west vadzibho Karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo.
Zvinoitika kwaya masabhuku mutemo wavanoshandisa, mutemo wavanoudzwa namambo ndiwo mutemo wavanoshandisa, haaite zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani.
Munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku, jinda ramambo kana namambo, anogona kukwidza nyaya yake kudare raMeja Street. Pachabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda, gurukota rezvemutemo vaZiyambe Ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo.
Handizivi kuti chii chavari kuchema ndikona kupindura nyaya yacho, handisandaizwa.
Mugore ra2012 vaimboveshe negomo valashia Sitsinde vekumashonaland central vakaripisa vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai mombe mbiri, wai mbiri nemucheka muchena wakakura mamita 10 pamwe nefodya yebute mushure mekuvabata vaine mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi. Zvinangwa zvematare emasabhuku, masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika asi vaine masimba mashoma panyaya dzinechekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forgive.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero dzakarerekera kumusambo weRhythm and Blues neSoul, Tafadzwa Murombedzi kana kuti Tafi Room. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvanzi Sininga weStudio 7.
Ndakatsikisa nekubura kambo kangu kanonzi Hold On. Mwezi wapera uyu kambo aka kanokurudzira isu vanhu kuti tirambe takashinga, tirambe takabatira pana Mwari. Munoziva kuti muupenyu tinotarisana nezvinhu zvakawanda zvinotipedza simba, asi Mwari vanotivimbisa kuti vanesu.
Izvo zvemagitare izvi makazvitanga rini?
Ini zvemagitare ndakatanga 2013.
Vabereki venyu vaitwa kudii pamakatanga magitare?
Vabereki vangu pavakanzwa kuti ndinoda kuita zvemagitare vakangondikurudzira kuti nditange ndapedza kuita zvechikoro.
Vanhu vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndichitarisa rutsigiro rwandiri kuwana pane kambo kangu kandakabva kubura ka Hold On, ndinofunga kuti vanhu vari kunakidzwa nemusic yandiri kubura. Ndinoona kunge vanhu vakujairirana ne dziyo dzandinobura.
Matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi?
Machallenges atinotarisana nawo muindustry medu mekuimba umomo akawanda, asi chandinoona sechinhu chikuru chatinotambudzikana nacho kushaya rutsigiro rwemari yekuti tishandise kuti tirambe tichitsikisa nziyo nekuita mamusic video.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanogona kundiwana pamasocial media platforms ese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nepaYouTube. Vanongotsvaga Tafi Room, TAFFYROE, riri izwi rimwe chete.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ini ndoda kutora nguva ino kuti nditende vese vari kunditsigira pakambo kangu Hold On pamasocial media platforms ese. Ndinonamata kuti Mwari akukomborerei, uyezve kuti mucharamba muchingotitsigira mune zvese zvatichabura pamberi apa.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudarero.
Ini ndinotenda nenguva yamandipa kuti ndive pano. Ndoda kubuda mudariro nekambo kangu kanonzi Hold On.
Zuva richauya, nomo pazi chapera. Uchena in sickness, marazo and suffering. In the rearview mirror, just hold on, don't give up now. Sing it up, sweet Tanaka. Just hold on, don't give up now. Sing it up. I don't
ngamuchinzwa kambo kanonzi Hold On kubva kumuimbi Tafadzwa Tafiro Murombedzi, uye manzwa hurukuru yaaita naIvanzi Sininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Musakangano wachirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi apotiri kukurukura nezvezuva revana vemuAfrica Day of the African Child riri kucherechedzwa nasi uyewo tichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika tatarisana nesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzekudzidza dzechizvino-zvino. Bato reTripleC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kwa lukonga ujumba kante miringo kusinika izindaba ngulimi lesishona. Ola mgela ngenja ule mkulu kustudio 7 ngulesishanu mshara 16 nishangula 2023 mfakse Jeremiah. Enda reni zetu la mshanje.
Uhulume kubulwe niwe danile palabi.
Uhulume nde gamu ngameli Emmerson Mnangagwa uti kuzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigokela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umngakhe weqhawe lesizwe uMoyo uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZipra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyiminyene labosowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day lamhlanje ngasikhathi sinye kunanzwa ilanga ele-Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi le mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lephalamende labantwana i-Children's Parliament ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa ele-International Day of the African Child, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
And your own, the
omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lephalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zama-computers ngaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi luthintwe ukuthi nginanzelela ukuthi ama-computers ngawandikhetha ezikolweni and ama-teachers. Lokho kuvalela abanye abantwana ababefisa angazi ukuthi engakwenza njani, but ibe normali njengesubjekthi miyethu imbi sifundweni computer nsuku zonke ngoba amanye amazwe phandle adigitalize lathi sinesifiso sokuthi sibe-updated sifana nezamanye amazwe.
Umeli wempophoma phelandaba Mabuthweni edale lephalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school koBulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela ukukusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Bayambiza yena engakhangela eceleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abe sehlukumezeka. okwesibini futhi sihlangana lokuthi yibo abaletha ama-drugs esikolo empukuluma hayisiko ukuthi ke ngama-drugs ahlukumeza abantwana and ama-drugs zona lawo angena ngejurawo.
Wengeze njalo uZipho wathi kule ndubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kuyemoyo umele webulawayo East edalile parliamente yabantwana njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
So engiyinanzelileyo baluhlupho ngabafundi indaba ye-ICT. Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthiphani. Kanti lento ifuna ukufana experience ndawonye yemtshina yama-computers bayasho abelungu. Ezo zinto bezingakaphiwa abafundi bona besebenzise njalo ke kubangela ukuthi i-passport yabo iyeke.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president sowazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-intanethi. Pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila intanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana ukuthi ngizaliphathela izwisi, uthi nanzi izwisi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edalele parliamente labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwepharlamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi nsuku okusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iYeZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho ezibhekane lentsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. UThuso Khumalo usipha lolo daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha yeZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela nokubamba inkunzi. Ukusilela kwemisebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulume sale nhlanganiso uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alilawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayi nasezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama-skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi lophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emgwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyele isikole endleleni, so ma ebuya lapho iyabe zitshela ukuthi ma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikolo. But ma efika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngithiye behlupheka ngenzeni, seqala kungena esitradeni ethengisa umzimba.
okhokhela abantu ebandleni lezaphi kwele South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho. I-frustration leyo into okuthelele begcina benjani bezama ukuthi bekwehlisi bengathi bayakhohlwa okusebenzisa idakamizwa.
Le nto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube othi inhlupho lezi zigcina zilesidumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangamancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngicitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzimelela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazimelela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
UTandazani Jiyana okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakekela izimuli bagcine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
I-poverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene ku-prostitution abayintsha ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oseyi-breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha lamhlanje umsebenzi kamongameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha emsebenzini. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamazeribi uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umkakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kwelebhilithane izolo mhlaka 15 Inhlangula 2023 eLondon. Ukubhubha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngama-4 ntambama ngisekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa wami ngitshela ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikunganizwe bese nganisizwe ukuthiwa kuyengani uphatheke kakhulu kathi sokuphindisiphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi nizofika-ke edrobheni abantu abaningi sebengifonela sengithiwa lama-messages amaningi ukuthi umama usakasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi bele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi kwakathesi akukabi la nto ebambekayo esilungisiwe ngoba besesabela ukuthi e-England ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhatshana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi yani hhayi la uzahambisa ilizwi kwaba phezulu kuseyatshonilwa ilanga kuzabe sizakwazisa ukuthi uhulumende uthene.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubha umkakhe wahlalahlala kuthi khona kungabonaki ngabo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaka ngomoya khona ngale. so we khona ngale nje ethi awuyaphendula masinya kwaso kuvuka iCovid lay yase yamvalela khona le ethi sipheleleke bese ngumuntu oselungiselela ukubuya ikho ke bengumuntu nje obuyayo kwena lomnyaka sisimkhangethi kuseyafika uAugust yabe sekhona
kuchiye abantwana na njalo bangaki
abantwana abakhona bahlani kodwa labo bonke abakho lapha ababili base UK oyedwa use States omunye use South Africa omunye use Botswana abazukulu babili abakhona kulalo eBotswana kuloyedwa ose UK kuleyo oyedwa ose England
abantu babuthene ngapi
wakati sibesingakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ngingathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani
lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yakoDabengwa sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalifa
wazalwa 1947 6 November emulini ubelandela mina ngingokuqala yena elandela mina ube ngumuntu emulini olothando bebathanda abantu kakhulu namhla so silahlekile mina ngingathi she was my pillar kodwa lahlekile kakhulu uZodwa ube ngumtaka locanda Samson Khumalo emzala lo Mandiweni uJanet Mandiweni ngomphini ePlumtree ha thina silahlekelwe kumuli yethu besizele singu-8 namhla sesele singu-3
ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko lakwezombusazwe
njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe ndiyakwazi ukuthi nxa kade thethwe ngudumiso kaDabengwa liqhawe lelo elasilahlekelayo ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umthiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off
lo ke bekungudade wabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esikhokelaye ekobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla se-ofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere ngoba lokhu kuyinkulumo eshoshozela inzondano. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele-International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Kabo Murwayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi kuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ukuhloniphana, hatshi ukubizana ngamagama.
All of us here, we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalwele ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagweregwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
AbeZimbabwe leBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwaeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyana omhlaba e-United Nations, uMnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela, kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up,
uma kuloku kugudeka kwesimo somnotho, ukudalwa kwamacala, kume ngesikhathi sokhetho, kunikeza inkundla yokuthi abantu bathethisane.
UMnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe esihlala eHabroni uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esengayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time khona lokho kuyizinto vela abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathi Ntambo Morwaeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngenxa kulalezi ezingafundanga kuyasuka. Ngazi umtshele namuhla sasiyavuke kwenzi anto nti vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela bathi.
Abokuza abagoqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. UMnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni, kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's Office.
Ilanga le-International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhlaka 18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Bitchy Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven superwomen.
Kwisilelo Waza Friday namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe lenkayi Challengers. Laba ke badabuka enkayi kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalade labo elichasha elile ngoma yabo echisayo ethi intonga yekhehla. Nanguke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Nezondo ngabantu ye uvoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi igama uNqabutho Ncube izalwa eMkayi esigabeni seMbuma endaweni yasePhakama.
ukuthenga umculo wakho kumbe ukuthumana lawe bakuthola njani?
Ye, thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo esithi 0842150878. Yikho lapho sithola khona. Uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya, and then sileyo-tube channel yethu ethi yona Ngabutho Boko and Inkayi Messengers Band. Yikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Ingoma esiyinikeze yona ethi yona Into Ngayekhehla, ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha ukuthi ma ungumuntu osasemutsha sizamele nawe ukuthi ube nokwakho. Okwakho lokhu yakusiba nakho maqondana nelifa ozayishiyela abantu abakho, sebenza sibibishiyele something abantu abakho, kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabobaba, ukwenzela ukuthi ma siqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixhegu leli lalakhe kakahle.
Ngilethemba lokuba likukholisile umculo kaVoko. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana kuhlelo lwethu olwe Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe International Day of the African Child lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kukhetho. Singeke sihlukane izihlobo, wothani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo.
ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezinsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ekuviyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.